Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazoona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare. Inenge tinowo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro rakati sarudzo dzeby elections mumatunhu matanhatu dziitwe richizvidza mutongo weSupreme Court.
Most of the time tenyikoti ngatitaurirani zvongowirana zvichi zveconsensus. We need to develop more and more teeth with my amendments in my electoral reforms anenge achichemerwa nevanhu kuitira kuti mumwe munhu azoona kuti when he goes outside what we expect that person to go, then that person anoitwa disqualified kana kuto disqualified.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro nezuro rakati sarudzo dzeby elections mumatunhu matanhatu makanga manzi nedare rimwe chetero hamufaniri kuitwa sarudzo idzi. Dzinofanirwa kuitwa dare iri richizvidza mutongo wedare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Maere vaudza Studio 7 kuti izvi zviri kuvashamisa.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazoona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare. Inenge tinowo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Vati chinonyanyoshamisa ndechekuti mutongo wedare iri wakaitwa pasina vakanga vapikisa kuitwa kwesarudzo idzi vatendai biti pamwe neveZimbabwe Electoral Commission.
Saka isusu tikuti as a Citizens Coalition for Change ngazvigadzirise. ZEC ngaiite the right thing. Matare ngaiite the right thing. MaCitizens ngaiite the right thing. Nokuti isusu tese tagara chichitaura kuti mareforms ari kudikanwa. Ndo mareforms acho tese tinoziya nyaya ya Dickson Nduna. Hatisina kuti zvidzokorodzwe zvakare izvozvo kuti mitemo inoshandiswa kutsimbidzira zvinodikanwa nevanhu. Vanhu ngavabvumirwe, ngavatenderwe kusarudza vatungamiriri vavo.
ZEC inoti yamirira chiziviso zviri pamutemo kana kuti legal notices pachirungu kana kuti zvimwe zvaichanzi iite kuti ione kuti yoenderera mberi sei nenyaya iyi. Izvi zvinotevera mutongo waJustice Tawanda Chitapi wemusi wechipiri vachisimbisa mutongo weSupreme Court wakati kudzingwa kwavabiti nevamwe vavo kwaive kusiri pamutemo. Asi nezuro Justice nevakatiyo vakati zvigaro zvivatanhatu ava izvi zvinofanira kukukwidzwa. Zvichakadai kunze kwenyaya yavabiti nevamwe vavo, munyora anoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Makone vati kunyoreswa kwenhengo dzavo kwakafamba zvakanaka kunze kwemawodhi matatu chete kumasvingo neBulawayo, uko pakaita vanhu vaviri vaviri kubato iri vakanyoresa kuti vakwikwidze. Asi vati nyaya iyi yave kugadziriswa.
Already tine ma withdraw Xhosa. So tinoda kuti maZimbabweans rest assured kuti hatina madouble candidates achazenge akatimiririra pasarudzo yemusi wa 26 March. So zvinhu zvidiki nekuti 3 out of 143 for this pilot scheme was very good.
Vatiwo chave kudiwa kuti mapato apiwe mikana yekutsvaga rutsigiro pachena pamwe nekupiwa mikana yakafanana pane finyuro nemapepa nawo ehurumende.
Takatarisana nemastate institutions anotarisa kuti madzishe edu nemabato edu enhiki mabazi ehurumende akaita sedefense security sector, mapurisa, masoldier and all that ngavaregero vachiita basa ravo nemazvo. Tozvatinotarisira izvi nekuti tinovakudza madzishe edu, tinovakudza security sector yedu.
Mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dube vati zvinhu zvakafamba zvakanaka chose kunomination court kunyange hazvo dzimwe nengo shoma dzakaita dambudziko rekusawirirana.
Asi pane macouncils mashomanana akaita sechinhoi nekubedbridge kwatakatadza kunyatsokutaurirana nemacandidates edu nekuti mastructures edu pamwe panga paine kusanzwisisana. Vazoudza vanhu nguva dzekuti vasubmit nezvinodika mazvacho vakazotadza kuti vasubmit nenguva kuzekwasha.
Vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuitira kuti mazuva ekunyoresa kuti munhu apinde musarudzo awedzerwe.
Kana zvichigona ngaatoite mazuva chero mairi chaiwo nekuti macandidates mamwe anenge achibva kure zvingatibetsere mutasi kuti vanhu vasavharirwe kukwikwidza nenyaya yekuti vanenge vashayiwa mukana wekunyoresa kuti vange vachiita makandidati.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo murongi wemisanganobato iri vaMike Bima vange vasiri kudaira nharembozha yavo. ZANU PF yakakwanisa kunyoresa vanhu vayo vachakwikwidza musarudzo mumawodi nemaconstituency ese ari kuitwa sarudzo musi wa 26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo munguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzichaitwa muna Kurume. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakupera kunyoreswa kwemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabhai election muchinhoi, mukuru weZEC mudunhu reMakonde vaShepherd Kaocha vakati yasvika nguva yekuti commission yavo iratidze kuti inoranga vose vasingatevedzeri mitemo yesarudzo. Vakaocha vakati ZEC icharanga nekubudisa musarudzo kana kubhadharisa mari yefind vose vachatyora mitemo yesarudzo pavanenge vachitsvaka rusigiro.
Most of the time, tell you what, that is our running. No longer we run a strategy, the consensus. We need to develop more and more teeth. With my amendments and my electoral reforms, I need to achieve one of Kuitira kuti mumwe munhu azoona kuti when he goes outside what we expect that person to go, then that person anoitwa disqualified, kana kutobviswa fine.
Vakaota vakakurudzira avo vari kukwikwidza musarudzo idzi kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakatiwo vanoshuvira kuti nerimwe zuva vachaona vemapato akasiyana vachitsvaka rutsigiro vari pamwe chete pasina kurwisana sezvinoitika kune dzimwe nyika.
In peace. Let us have tolerance. You will give me my independence. Those of CCC, MDC Alliance, ZANU PF, you are able out there, either in Ward 14, Ward 8, Ward 12, to campaign together, like what other states do.
Zvichakadaro, bato MDC Alliance rakatadza kuisa vanhu vachakwikwidza mumawadhi mana pamawadhi matanhatu ari kukwikwidzwa muchinhoi. Nhengo MDC Alliance iyo yakakwanisa kuisa mapepa ekukwikwidza muwadhi 2 vawiri Nyambe vanoti dzimwe nhengo dzavo dzakatadza kunyoresa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vanyambe vanoti vamwe vakanga vaisa mapepa avo vakazoabvisa nekuti vakanga vakwezwa kubato rava Nelson Chamisa Re-Citizens Coalition for Change vamwe vachiti vave nezvakawanda zvekuita.
Dumbura on Saturday akaenda kumusangano wana wachamisa kupata office, and then from there he pretended kuti anu ndana kuenda kurongona zibasa chete, but yet in fact he attended their meeting and akaita acknowledge kuti akupi akwachamisa.
Vanyambe vanoti pane nhengo dziri kuita sechikukuviri dzichiita sedziri kubato ravo asi dzichienda nerweferi kubato reCCC.
It's not the parties per se, but it is those individuals when we are saying red white, which is not farmer, Zuramashuri, the farmer Zuramashuri.
Asi mwe nengo izi va Martin Dumbura vabvuma kuti vakaenda kubato reCCC mumazuva mashoma apfuura sezvo vagara vachinzi mutengesi nekuti vaitaura nenengo izi. MDC Alliance yakatadzawo kuisa nhengo dzinokwikwidza munzvimbo dzinoti Harare, Masvingo, Manicaland, Mashonaland Central, Matabeleland North neMatabeleland South. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dube kuti sei munzvimbo idzi bato ravo rakatadza kuisa nhengo dzinokwikwidza sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. Bato rezanupf rinoti rakachinja munhu ari kurimiririra muwadhi 2 richiti muzvare Ruth Chikukwa avo vainge vasarudzwa pamaprimary ebato iri vainge vaine nyaya dzakawanda dziri kumatarezi mhosva ndokubva ravatsiva navayasin yasin avo vakakundwa musarudzo namuzvare Chikukwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona pachiita makakatanwa pakati peMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora neimwe inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemari inopiwa mapato ane nhengo muparamende. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuburikidza negwaro reGovernment Gazette kuti mapato eMDC neZANUPF achaona mari iyi pasi pemutemo wePolitical Finance Act. Gwaro iri iro rakaburiswa nemusi wechipiri rinoratidza kuti MDC ichawana mari inoita $149 million, kuchitiwo ZANUPF ichiwana $350 million yemari yemunyika. Asi vamwe vanoruzivo nezvinoitika muMDC vanoti havaone paine makakatanwa sezvo hurumende ichitumira mari iyi kukero inenge yakanyoreswa nebato, zvichireva kuti kuMDC inenge ichienda kumuzinda wayo weHarvest House sezvagara zvichiitika makore ose. Uko chipangamazano chamuzvare Tokozani Kupe vaNtando Ndlovu vaudza Studio 7 kuti kunyanga hazvo vakanzwa kuti ibazi rezvemitemo rakazivisa nezvemari idzi havana kuziviswa zviri pamutemo. VaNdlovu vanoti tarisiro yavo ndeyekuti mari iyi igovanwe nepakati nemapato eMDCT ose ari maviri, vachiti vanofunga kuti bato rinotungamirwa namuzvare Kupe ndiro chairo MDCT, nekuti vaMonzora vakazivisa kuti vakaumba bato idzva rinonzi MDC Alliance. VaNdlovu vanoti izvi zvakamboitika muna 2014 apo mari iyi yakagovanwa pakati pavatenda ibiti namushakabvu vaMogenitsvangirai. Asi mutauriri weMDCT inotungamirwa navaMonzora vaWitness Dube vanoti bato ravo ndiro rinokodzera kupiwa mari iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mari iyi ye political finances iri kutaugwa nezvayo haingokandiwi sechibagwe chiri kukandirwa huku imwe huku yongonhonga yanhonga yanhonga. Haisi mari yekungoita mazvake mazvake, ine nzira yainofambiswa nayo dzichiteedzerwa mitemo yezvematongerwo enyika. Pare zvino bato rine mvumo yekupuhwa mari iyoyo igungano reMDC Alliance, kuchizopuhwawo bato rine nhengo dzeparamendi dzakapinda pasi pegungano re MTC Alliance iroro. Saka maikupe vari kutaura ivo kuti vanhu vanotaura nezve Alliance rimwe bato ivo vakafoma ravo bato vakatoitawo ravo bato mvura wayo ranga risiri musarudzo dza 2018 saka havasi nhengo inofanira kunge ichiwana mari iyoyo nekuti bato ravo ravakafoma kuMcDonald's mazuva akapfuura last week awo ranga risipo musarudzo dza 2018.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa nava Douglas Ngonzora vaWitness Dube vari parunare kuvulawayo neStudio 7. Tabato munyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Izvi zvanga zvakatonangana neMDC Alliance nekuti nguva yakagadzirwa bumbiriro remutemo ndivo vakanga vari panyanga vaikamirirwa neMDCT ndosaka vakazonzi Farm Alliance. Asi kwaiko zvino tinoziva kuti pane bopoto pakati peMDCT vamonzoro vari kuti ivo eMDC Alliance inenge Alliance Dr. Kupe achiti ivo pachiti ivo MDCT. Saka pachokwadi kana takuteera inonzi presidency mumitemo mari iyi ngaipiwe kuna Mutare Kupe nokuti ndivo MDCT. Ava vamonzora kwakapiwa chisungo chokuti MDC Alliance harisiri bato riri muparamendi saka havafaniri kuti vange vachipfuwa nokuti vakatoti MDC Alliance. Ndo pandoona kuti pangaita kukanganisika ipapapa and chokwadi ngachitaurwa kuti ZANUPF yaona kuti kune sarudzo saka vava kuzvipa mari yekumhanya mhanya nesarudzo yokubatsirawo Monzora kuti ange achimiramira asi toziva zvazvinoreva.
Vangwenya, muri kuti imi mari iyi inofanira kupiwa kuMDC Alliance zvichireva kaa kuti vamonzora ndo vanofanira kupiwa mari iyi nokuti vakazivisa kuti MDC Alliance.
Chinoshanduka ndechekuti muparlament munoshandiswa mazita. Muparlament munoshandiswa donzo rokuti pawakanga uchivhotekwa waivhoterwa uchinzi ani ndo mapiwiro anoita mari zvokutoti deno parlament ichibatwa nemabatiro agara aripo paide pachingodzisisika kuti nhengo dzese dzeparlament dzakapinzwa neMDC Alliance kuti anyange iri MDCT kana PDP kana iri UDM ndo vanenge vachifamba kuti vange vachipiwa mari dzacho. Asi sezvandamboreva kuti ZANUPF vanoshandisa mutemo kuti ufambirane nezvinovakudza. Hapana chakaipa kuti mari ipuwe MDC Alliance nokuti ndo vakahwina vakapinda parlament. Asi iko zvino changoshata ndechekuti vaizviti MDCT vacho vamonzora vakuzviti MDC Alliance and MDC Alliance yakatodzingwa muparlament navamutenda. Saka hazviite kuti MDC Alliance iya yakadzingwa muparlament yopiwa mari hazviite kuti vamonzora vakazviti 3 MDC Alliance.
Tingaona here pachiita makakatanwa pakati pavamonzora namuzvare Kupe pamusoro pemari.
Chokwadi matongotaura kudaro kavajonga mangwana chaiye tichatoona makweta aDr. Kupe vachinyorera vamutenda kuti munhu wamunoda kupa mari uyu anonzi Monzora takatomudzinga muMDCT. Saka mari yacho ngaichiva kwatiri isusu varidzi veMDCT. Ende teitauda kuona kuti tinzwe kuti vamutenda vanotaura vachitichino kuti vamutenda ndo vakarisiva tsamba kubva kuna vamonzora kuna Kupe ichitiwo nhengo dzeMDC Alliance havadzisiri nhengo dzeparlament. Saka chiripo ndechekuti tichatoona mangwana chaiyo chaiyo kuti choburiswa mhosva yekuti Dr. Kozani Kupe anova iye mupresident vaenda kumatare kuti musapa mari kune vanhu veMDC Alliance nokuti ndo zvamakataura seSupreme Court makore maviri akadarika.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro-soro muAmerica vaStephen Breyer vari kutarisirwa kuzivisa nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezvedanho ravo rekuda kuenda pamudyandigere. VaBreyer vachasangana navaBiden kuWhite House. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuSudan zvinoda utongo hwechiuto Zvakarati zira nezuro, zvichiti hazvisi kufara nechisungo cheUnited Nations chekuda kupedza makakatanwa ari munyika iyi zvichitevera kutorwa kwemasimba nemauto mwedzi mitatu yapfuura. Mapato makuru anoti Citizens Coalition for Change, MDC Alliance neZANU PF akakwanisa kunyoresa nezuro vachakwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende nedzemakanzuru. Nyaya yanga ichitarisirwa kunetsa pakunyoresa kudare renomination court yekuti ndiani aizoshandisa zita rekuti MDC Alliance yakava moto wemapepa, sezvo vaitungamira MDC Alliance vaNelson Chamisa vakabva vatanga rimwe bato idzva rinonzi Citizens Coalition for Change. Vamwonzora avo vaitungamira MDCT asi vakati vaizokwikwidza seMDC Alliance musarudzo vakabva vangonyoresa zita iri musarudzo. Asi zviri pachena kuti kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzemapato maviri aya hakuna kupedzwa nenyaya yezita iyi. Vamwonzora vavowo makara asonani nevaive mutevedzeri wavo Dr. Tokozan Kupe avasiri kupinda musarudzo asi vachiti vamwonzora vakazvidzinga mubato pavakati vave kukwikwidza vachizviti MDC Alliance asi bato ravo richinzi MDCT. Vanhu vakawanda munyika vanoti sarudzo ndidzo dzichaburisa pachena kuti ndiani ari kudiwa nevanhu. Mukuzeya nyaya yesarudzo idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeMDC Alliance vanoRest Marara uye nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kurauone ndokutanga nekubvunza vaMarara kuti pane chinobuda here kana kuti kungoperekedza havo muchato.
Ndinoona sekuti nhema dzakanyanya kuti hatikwanise kukwikwidza zvakasimba. Sapoti tinayo, vatsigiri vedu tinavo vakasimba chaizvo, vari kutisimbisa. Ndakandiri mumusha paweekend yapfuura, musi weSaturday nesvondo, ndichitaura nevabereki vemumusha. Vabereki vemumusha vagara havadi ZANU PF, saka ZANU PF is not in the race technically pasarudzo dziripo idzi. Bato ravachamisa rakatipawo bhiza rine mimba nokuti vamurisi zvizvaiva nemo than 17 years vari muparliament. That's 3.5 times if not 4. Vamurisi zvizvaiva is well known, vanozikamwa zvakanyanyisisa nekuti Mugabe waGarisa achienda Mugabe hamba. Vamurisi zvizvai after 4 consecutive terms vaGarisa havachadiwa nevabereki, havazikanwe mumusha, vakangofanana neZANU PF havazikanwe mumusha, havashandire mumusha, vanotavo kudzoka nguva yemavhoti. Vabereki vemumusha vari kutaura nesu vari kuti aiwa taakuda utungamiri hutsva. So ndinoti inini ndini kunyanyo tarisirwa, ndini ndakatarisirwa nevabereki vemuHarare Central and ndinovimba ndirichakunda zvine mutsindo.
Pakura pindu writings.
Mukaterera zvekutaurwa navaMarara muchaona kuti he is contradicting himself. Vamuti vakatena left votena right, havasi kuzeva varikuda kutaura. Vari kuti vamuzi zvizvai is well known and later on what he is not known. So it means kuti havasikunyatso kuziva zvavari kutaura. I want to be very open and very clear kuna mukoma Marara kuti I know where your confidence is. I know kuti makatarisira papi kuti voda kuona ndopachakupai mavhotes panyaya yekuti mukushandisa MDC Alliance. Let me be very clear kuti vanhu vanoziva zvavanoda. Vanhu vanoziva munhu wavanoda. Vanhu vanoziva leader wavanoda. A leader anoita zvido zvevanhu. A leader anofighta a genuine struggle yevanhu. Kwete vanhu vanoitwa remote controlled neZANU PF. So people are aware of all that. Vanozviziva kuva Marara. Muri zvizvai is too popular in Harare Central. Vati ukanzi havana kuzadzisa zvivimbiso zvavo zva2018. And for how long did Mr. Muri zvizvai serve as the MP since 2018? He was recalled. Saka zvimbo zvamotaura ndezvipi Mr. Marara? Let's be factual. Panotangira problem mukoma Blessing ndepekuti munhu atadze kuzviweya, kuzvipima wega kuti apa ndokwana here kana ndikwana. Ndo panotangira problem. Unopedzera waku kuzvikwidza ndege yamashanga vanhu vachishamisika kuti kuvari kutembei yavo. Munombotembei imimi? People are aware of what is happening. wanaru kuziya kuti vanonda chamisa ndevapi vachamisa ndevapi and people are rallying behind those of chamisa
pindura itinzwe vamarara
one thing that I want to correct you andina contradiction pane zvandataura ndati vamurisi vanozivikanwa nembiri yekuti mugabe wagarisa andina kuti vane mbiri yekudiwa nevanhu muHarare Central. So vagarisa isusu takafomewa semDC tichidedzera chinjamaitiro. Ndiri kukumbirisa kuti vamurisi nevamwe maleaders kubato ravo vachinje maitiro. Chechipiri chandoda kuva clear kuna vamunini kuna God vamunini kura ndechekuti isusu hapana kana confusion as to what name is going to be used. Vanhu vanozviziva kuti vachamisa vane bato ravo rine mucherechedzo yeyellow rakanzi triple C. Ini ndiri kumira ndakata MDC Alliance, saka hazvina kana kupokana kwekuti munhu kana akapinda achida kunosarudza munhu angazonzi avhiringika.
Petai nyaya yedu vakuraonetisa square rekuvhiyakatiyo.
Zviri kutaurwa namukoma wangu unoresti Marara havisi zvunhu zviri kubva mumusoro mangu, but zvunhu zvakataurwa nevanhu vari kubva muMDCT yenyu MDC Alliance yenyu iyoyo. Ndoda kutanga naGorekore achitiza kupati kwenyu. Gorekore akati handisakwanisi kuita zvepati iyi because yakuindiza kuzanu PF pandisingadi. Tikabvapo toda bata kuzanu kupi recently. Tobvapo recently your South African chairperson, chairperson of South Africa province, on the Shelton Chiangwa, and that's here MDC Monzora because they are driving us to ZANU-PF, of which I can't be a member of ZANU-PF. So I'm just going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you.
Nengwe MDC Alliance, but no rest marara, vari parunare muharare. Manzwa kubva kunengwe Battle Rest Citizens Coalition for Change va Godfrey Kurawone avanga vari parunare muno muAmerica murukuru yanga ichikokerwa na Blessing Zulu Studio 7. Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa madzimai achange achikwikwidza musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Tamuga, not the checker, my settings, my frequency, my feelings. I want you, and this is my guy. And this is good to go for me, circle in Carnival, I live. So that's it, now. The damn. Don't check, I got crown.
Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti darire pamusoro rakati sarudzo dzeby elections mumatunhu matanhatu dziitwe richizvidza mutongo weSupreme Court. Zimbabwe Electoral Commission inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.